Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 19 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu iko zvino VOA Shona. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kupinda kwemasoja mumigwagwa zvanga zvakafanira, asi masoja aya haana kuzoiswa pasi pemunhu akanga achitungamirira chirongwa chekupinda kwevanhu vemutemo mumigwagwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaparura gwaro rekomisheni yavakagadza kuti iongorore zvakaitika pamirizhonga yemusi wa 1 Nyamavhuvhu.
Zvavangadei vaiita ndokuti havakwanisi kurikavha ikonomi yeZimbabwe vasiye zvavo. Vashandi vakanegosheta masalaries avo US dollars na 2012.
Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kuzotambira mashoko egurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti hurumende haikwanisi kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Muimbi wemusambo wedendera Sulumani Chimbetu ari kurumbidzwa nevanhu vakawanda munyika mushure mekunge abatsira mumwe muimbi akaremara, Tongai Greatman Gwaze, kubika mumanzi nekuita vhidhiyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaparura gwaro rekomisheni yavakagadza kuti iongorore zvakaitika pamirizhonga yemusi wa 1 Nyamavhuvhu, iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa uye vakawanda vakuvara zvichitevera sarudzo dzemuna chikunguru dzinonzi nebato rinopikisa reMDC dzakabirirwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachiparura gwaro iri pamahofisi avo ehurumende pamunhu Mutapa Building nhasi, vaMnangagwa vati komisheni iyi iyo yaitungamirirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vaHalima Motlante yakaona kuti kupindira kwakaita masoja mukurwisana nemhirizhonga yakaitika musi uyu kwakange kwakakodzera, sezvo komisheni iyi ichiti upenyu hweveruzhinji pamwe nezvivakwa zvaiva munjodzi yekuparadzwa nevairatidzira musi uyu. Asi vaMnangagwa vatiwo gwaro rekomisheni iyi rinoti kupfurwa kwakaitwa vanhu nemasoja nepfuti kwakanga kusingakodzere.
While the deployment was lawful, the operational framework in terms of section 57 subsection 2 of POSA was not followed in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority.
Kupinda kwemasoja mumigwagwa zvanga zvakafanira, asi masoja aya haana kuzoiswa pasi pemunhu akanga achitungamirira chirongwa chekupinda kwevanhu vemutemo mumigwagwa. Kurizo kwepfuti dzakamudenga kwanga kuri pamutemo, asi kushandisa mbumburu dzinouraya zvanga zvisiri pamutemo. Nekushandisawo zvekare zvamboko nekurova vanhu negidi zvanga zvisiri pamutemo.
Gwaro iri rinoti utungamiri weMDC Alliance ndiwo wakakonzeresa kuti paite mhirizhonga musi uyu, sezvo wakabuda pachena kuti hawaizotambira zvinenge zvabuda musarudzo kana mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vasina kunzi ndiwo vakakunda musarudzo. VaMnangagwa vaenderera mberi vachiti gwaro iri raburitsawo pachena kuti kufa kwevanhu vese vakafa musi uyu kwakakonzerwa nemasoja.
The commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police.
umbo wakabuda mchirongwa ichinde kuti kufa kwevanhu vatanhatu nekukuvara kwevamwe vanhu 36 zvakakonzerwa nemapurisa nemasoja.
Nekudaro, komisheni iyi yakurudzirawo kuti vose vakarasikirwa nehama varipwe, uye mapurisa akasike kuferefeta kwaari kuita vakakonzera kuti vanhu vafe, nekukuvara vasungwe, kusanganisira musoja akabuda mumifananidzo achiridzira varatidziri pfuti.
It is imperative for the police agency to complete their investigations to enable the prosecution of those persons responsible for all alleged crimes committed on the 1st of August.
Mapurisa anokurudzirwa kuti aite basa rao nemazvo, vanyatsofefeta nyaya iyi kuti vabate vanhu vanga vari vakakonzeresa kufa kwevanhu 6 ava ne 36 vakakuvara. Musoja akabuda WhatsApp achiridza mbumburu, anofanira kusungwa ape umbo wake kuti zvakafamba sei. Muri dzevanhu vakakuvara nevakafa pamusi uyu dzinofanira kutaurwa nadzo zvekare nemapurisa. Kana pane umwe umbowo hwawanawo, vape mapurisa kuti mapurisa akwatise kusvika pasi penyaya iyi mukufefeta kwavo.
Gwaro raparurwa iri riri kukurudzirawo kuti paramende itore matanho ekuchinja mutemo kuitira kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission idzikise mazuva inosungirwa kuti iburitse zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kuzotambira mashoko egurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti hurumende haikwanisi kuvabhadhara nemari yekuAmerica iyo iri kunzi nevashandi ava mihoro yavo inofanirwa kunge iri. Vachitaura nebepa Naure, The Herald neZuro, vaNcube vakati hurumende haiwani mari yekunze nekudaro haikwanisi kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze iyi. Asi mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kutamba nemadhaka pasina mvura.
Zvavangadai vaita ndokuti havakwanisi kurikavha ikonomi yeZimbabwe vasiye zvavo basi. Vashandi vakanegosheta masalari zavo US dollars muna 2012. Hazvigoni kuti vamwe vangouya vachiti masalari zangari muus dollar awa muRTGS. Tinonatso kuti kurota masikati vada kutamba namadhaka pasina mvura. Chatinoda kuvaudza kuti haisikodzero yavashandi kuti vazive kuti hurumende inowana mari kupi. Vashandi ikodzero yavo kuti vadhimande mari inokwana inoenderanawo nekuoma kwezvinhu munyika. Saka even kana vamutuninwe vakanokumbirawo mari zvaive kuna Satani hatina basa nazvo. Chatida kuvaudza ndekuti isiri kuda mari inopa kuti tikwane. Uniform chaiya kuti 850, isisi totambira 208. Totenda kuti salari yedu haikwanisi kutenga uniform yomwana umwe chete wekuenda kuchikoro, toudza kuti zvinhu zvakaoma. Kana zvakaoma kudaro, sei varimo vacho mugovernment vasingadi kumuda mune zvakaoma. Ngationei vanhu vachiresaina kuti tazvikonewa kuuye vanhu vanogona kutsvaga mari nokubhadhara vashandi vehurumende mari inokwana, kwete kutamba namadhara kusina mvura. Nadha namupodo kuramba pachivitukezi, hativi takazvitendera izvozvo. Izvi Januari akauya pasina zvavaita vamutuninuva tichasangana kustreet uku.
Asika vazhou, zviri pachena kuti munhu wese anga achiona kuti nyika haina mari yekunze.
Pane matanho akawanda kana tina mari yokunze. Ngavabalansise export and import. Ngavaone kuti mafactory amuka. Ngavaone kuti zvinhu zvakufamba zvakanaka including politics. Vari hatidi kuvaudza izvozvo. Ndo zvavanofanira kuti vaite nemapolitical parties avo ikoko. Isisi tikuti tinoda mari inoshanda. Mushanda anoda kudya, mushanda anoda kuenda kubasa. Saka woenda sei kubasa kwacho? Mari yacho haikwani kuti aende kubasa. Saka wogara kumba ake because vashandi vehurumende dzaincapacitated havakwanisi kuti vatsvage mari yavo kuti vabatsire hurumende kuti vaende kubasa. Ihurumende inofanira kuti ipe mushandi kuti aende kubasa. Saka todya marara here?
Mashoko aya achaita here kuti nhaurirano dzamamuchitarisirwa kuita nemutungamiri wenyika pamwe chetewo nematanho amamuchitarisirwa kutora kuti munge muchibhadharwa nemari yekunze ashanduke.
Isinorazo kuti havasati vatanga kutaura. Isu tinoda kutosangana nemutungamiri wenyika neFriday tomuudza zviriko. Zviriko ari kufuga kana kuwaridza. But hatungotana choti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa nemari dziri kupiwa. Mari idzi dzinofurauta yatinoti fair labor practice, nokuti mari dzakanegoshetwa in US dollars hadzikwanisi kuti dzingomuka dzava maRTGS. Saka isusu zviripo ngonotaura zviripo zviri kuitika. Vari muhurumende ndoona kuti vanokwanisa kuzvigadzira here kana kuti havakwanisi kuzvigadzira. January wosvika zvikoro zvovhurwa zvakavharwa.
Avo vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Izvi zviri kuitika munguva iyo tabva kuziviswa kuti vamwe varairidzi vanga vachiratidzirawo nekufamba netsoka vachibva kwamutare vachienda kuHarare veAtus vakasungwa nezuro. Studio 7 ichakuzivisai mamiriro akaita zvinhu muzvikamu zvinotevera. Topinda muchikamu chino chatinoedza kukunzirai imwe yemisoro yenhau dzedu dziri mumapepa nhau emuZimbabwe mangwanani ano. MuDaily News mune nyaya inoti zvabuda mugwaro rekomisheni yavamonsande zvinoratidza kuti kuparadzwa kwemidziyo, kukuvadzwa kwevanhu uye mbonga mupopoto yese yakaitika muzuva iri kwakakonzerwa nebato reMDC. Vanotiwo mauto akatumwa kuzobatsira mapurisa zviri pamutemo, asi pakuzopfura vanhu mauto akaita zvemusoro wavo. MuHerald womunonzi hurumende inoti iri kuda kutanga nhaurirano inoita kuti vadzime mutemo wekutongera vanhu rufu kuti vafambirane nechimiro chiri munyika dzakawanda pasipano. MuChronicle mune nyaya inoti mbuya vane makore makumi mashanu nematanhatu nemuzukuru wavo vakawanikwa vakatemwa-temwa nedemo pamusha pavo kudunhu rekubhubhi kumatebelelands. Ndokupai chimwe chiziviso chatakumbirwa kuzivisa nemumwe womuteereri. Anoti akarasa passport yake nemusi wemugovera usiku pabhodha rekubatebridge kudivi rekuZimbabwe. Namba dzepassport dzinoti DN587121. Zita rake anonzi Charity Mutandavari. Kana paine vanenge vaiona mufonerei panhamba dzinoti +27 782 043 773 kana kutizivisa tigobatsirana kumutsvaga.
Mangwanani mangwanani muri yeZimbabwe, ini ndini Sekuru Bobu. Makateerera kunhau dzemangwanani ano paStudio 7 naIvan Zininga ari kuWashington DC. Ndokwatiri.
Chikamu chino tinokuunzira izviri kutaurwawo nevateereri veStudio 7 vari kwavakapararira nenyika yose. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu chenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi izvenyu muri yeZimbabwe kumativi mana ese yenyika yedu. Ini rangu zita ndinoitwa Norman Simon Ndiitakura kana kuti Mukova. Ndinobva Masvingo Province District Gutu Machif Chiwara. Village yandikatauri nekundikazotsvagwa nevaya vapambe fumi vanoda kutsvaga vanotaura chokwadi vasingagoni kutsvaga kuti chauraya nyika chii. Ndichida kutanga kutenda kuna Tanonoka Wande, Blessing Zulu naJonga Kandemiri nenews dzamunotipa dzechokwadi muchitema kwese kunzungu nekunyimo muchitaura chokwadi musina kwamakarerekera. Gwaro ravamoshandi takaridzwa chose, but pane chitsotsi chimwe chakaitika. Ndinoda kutenda kuna mutauriri weMDC. Aiwa nezuro vakataura chaizvo chaizvo vakanatso kutseketusa zvamamirira zvakaita. Ndichitenda kuna avo vanonzi vamazinga vadhewa mazinga chokwadi kupinda kwavakaita basa vakapinda nechido chebasa uye vanozova basa ravo zvarinoita ndo vamwe vanofanira kunge muinavo kustudio 7 ikoko kuWashington DC ipa Voice of America muri pa VOA Shona vadyo vamavhinga ndoti sando dzenyuka muri baba pane zvose zvamunotaura tinozvinzwa ende munotaura chokwadi chizere hama dzangu pamusoro pegwaro iri chitsotsi chakaitwa nekuti hazvaigona kuti riverengwe navamunangaro sekutaurwa kwazvaitwa nemutumi nemutauriro weMDC hazvaigona kuti zvidaro uye pamusoro vari kuti MDC akakonzeresa mhirishonga hapana pavari kunongedza kuti nhingi akanga aripo ndakakonzeresa mhirishonga of course tinotenda hedu kuti vakataura chokwadi kuti masoja akapindira asi vakaita maoverpowers nyaya huru iripo ndeyekufa kwevanhu kwete kuti chakakonzera chakakonzera chinotozikanwa kuti vanhu vakagumbuka nekubuda kwemari dzavo dzeezeki zvese zvavari kutaura kuti kwanzi iva muti vachamisa vakanga vataura kuti hatizvigachiri vari right nekuti vaitaura chokwadi nekuti mashoko aitaurwa pakukambena tikada kutomatsoropodza ezanupis akatonyanya kutoshata saka ngatisada kukala vamwe vanhu nependi yeblack imi muchanzo kuzvionera kuti vanhu havatsvene havana kana nemhosva yese
Mangwana nakanaka washamara restudio 7 tinotenda nenhau dzamunotipa zuva nezu ini ndoda kutaurawo pamusoro pemikomisheni hapana chandaona hangu chayakagadzirwa komisheni nekuti zvairi kuti yaburitsa izvi takanga tagara tatozviona kare kuti ndozvakaitika kuti vanhu vakapfurwa nemasoja kuvachidzira izvo takanga tichifunga kwangu dai kungochiwacha achachinhu wacho kana kutora vanhu vacho vakashudha vachivamisa pamberi pekomisheni iyoyo vangadai vari kutoripira mhosva dzavo tichitenda zvangu ndoitwa mumashoo
mangwanani vaevans zvinenga nevatereri vese vestudio 7 morning live zita ndimambo samero ndiri kutiwo zvangu nhau yatangwa nezanu pf vari kuda kudenha mago sekuti vari kurwisana nevechidiki vechidiki vanova ndivo vane uwandu huri pamusoro pehafu yepopulation muzimbabwe saka nhau yeage limit yavatanga iyi atingopeti maoko panofiwa ngavatanga vafungisisa varege kutidzosera kumashure sekuti tishairwisa tigoirwira ndatenda zvangu ivai nemangwana nakanaka
idzo ipfungwa dzevamwe vateereri asi dzisinei nevoice of america tiudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chedu chemangwanani chino uye kana muine mazwi amunoda kutumira itai mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika uye kana mune mashoko ekisimusi negoredzva zvadai kudongorera sunungukai kutumira panhamba dzimwe chetedzo totora mukana uno kumbotarisawo zviri kutaurwa nevateereri vedu papeji redu revoa shona pafacebook totanga kuchingamidza vatanga kusvika mukoma bhoni nyakudzambaya vangotiwo mamuka sei hama Phil Nuve, good morning, watching from South Africa. Tinokutiri kukuonai. Tondera ibanga, hanzi mamuka sei, mkoma Evans, Thomas Uragu, ku Texas, Team Texas, mamuka sei, murie Zimbabwe. Tiri kukuonai mkoma. Charmaine, vangotuo mangwanani, momo, jekesai, watching. Tiri kukuona anzazi. Densley Chireru, good morning, good people. Hanzi futi, ziripa Zimbabwe. Sitole kura uone ane nyaya mukomana uyu anoti mangwanani mose ndaingoda kunoti maviri kana matatu mashoko panyaya yavamontlante chokwadi chakaitika vachachiona asi kuti vazvitaure zvisaita nekuti mukuru wavo wakavapinza basa vamunangagwa ndo zvavakavaudza kuti mapedza mondipa gware iroro votanga vagadzirisa zvavasingadi kuti zviitwe mashoko akakura ayo Sara Mazengera anoti wotapinda tapinda muchirongwa chemhuri yeZimbabwe mamuka sei hama Lois Chiramba Doro tiri kukuona Riano Leathercraft Mario Kunze iri kupinda ichiiswa muhomwe dzavo ndo zvavari kutaurawo momo jekesai adzoka zvakare hanzi musevenze mushe sekuru Bobu tiri kukuonai tinokutendai nekutitsigira good morning watching from Harare topedzisira na Shelton moyo wasipa arikutiwo komisheni iyi haina zvayanga ichamboita chaingovapo kutaura vachisapota bato rakavasarudza. Tendekai Makoni takuona, tokutendai nekuona chirongwa. Eunice Tsikirai nafamba Nero, Zimbabwe inoda rubetsero. Takuonai, tinokutendai muramba muchititsigira. Farirai peji redu, mufarira chirongwa chedu, titandare takawanda. Mazvita enyu. Topinda muchikamu chatinotarisa nyaya dzinoitika muAmerica. Nezvinobata upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika ino. Muchirongwa chedu chanhasi tanonoka wande aita hurukuro namuzvinafundo Elliot Masocha vatinogara tichinzwa pano pastudio 7. Timbonzwawo kuti upenyu hwavo munyika ino yeAmerica hwakamira sei.
Anonzi Elliot Masocha chizvarwa chemuZimbabwe kudunhuro kumasvingo kuri kwaMurinye. Kwandakazvarwa 51 years ago, makore makumi mashanu nerimwe nokupinda chikoro kumusha, kubvako kupinda chikoro kwamutendi kudzidzisa muZimbabwe rurimi rwemandorokwati rwechishona pazvikoro zvakaita sezvana Chibi paya paya pamwe nokuzoenda kuuniversity kunodzidzisa kwenguva diki nokuzouya kuAmerica unoku muna 2000 asi ndidzokera zvangu kumusha nguva dzakawanda wanda kunoonawo zviri kumusha nokubatsirawo zvinobatsirikana ikoko.
Vateereri vedu vazhinji vanogara vachigunzwai tichikubvunza mibvunzo yakasiyana siyana. Chinoita kuti mumire murumega parutivi chii?
Zvinonyanya kuti bude parutivi pasina vamwe ndozvokumakuriro angu kumusha. Ndichipinda kumusha kubvira pasi pomuti pamwe chete nokuzodzidza zvakawanda wanda munyaya dzechikoro mundakabva kushona kuita mudzidzisi weshona mukuru chose nokuzobvakuro kuenda kune zvematongerwo enyika ezvipolitical science. Takadzitarisa tiri kuno kuAmerica kwandakazoita imwe masters zvechipiri ndabva kuita masters yeshona kuZimbabwe pamwe chete nokuzobuda ndakumabhizinesi kunyaya dze zvoufumi kwenyika nyaya dzemari izvi zvandaa kudai kuticha uno kuAmerica uku zvinomukurumbira unenge uchiwikwawo uno kuAmerica nokuZimbabwe. Zvekare pamusoro paizvozvo zvose ndiri mudzidzisi wakabikwa akabikurudzwa muZimbabwe patakatraina paunivhesiti paya. Saka zvinobva zvandipatsanura kuvamwe vose vangange vachingohwikwa panhepfenyuro dzenyu idzi nokuti ndine ruzivo rwezvakawanda kubva kutsika namagariro enyu avashona.
Munofarira zvemabhizinesi, munodzidzisa zvemabhizinesi, chii chakaita kuti mutore gwara iri?
Chakaita kunditore gwara remabhizinesi dzidzo yandakawana kupolitical science kune zvematongerwo enyika kwandakabva ndadzidza kuti bhizinesi ndiwo rine simba rokutonga nyika. Watinoona mapolitician aya ese anokondirorwa navanhu vebhizinesi nokuti kubhizinesi ndo vane mari, vokubhizinesi ndo vanogadzira mabasa avanhu. Saka vokubhizinesi vakatsamwa, vachitsamwira hurumende hapana chinofamba.
Iko zvinezvi muri kuita chii?
Pari zvino ndiri kudzidzisa mabhizinesi kuyunivhesiti inonzi DeFry, ndodzidzisa zvemabhizinesi kuyunivhesiti yechechi inonzi Mount Vernon Nazarene University, ndozodzidzisa zvekosi inonzi Global Awareness yokutaridza izvo zviri pasi rose zvinoafekta vanhu vose kunyanya vari uno kuAmerica kuyunivhesiti inonzi Capital University. Pamusoro paizvozvo ndiri zvemurayiridzi wevanoita zveudhokotera kuyunivhesiti iri kuZimbabwe yeMidlands State University kwandava namakore 6 ikoko ndichishanda navo pamwe nokuongorora zvekare bvunzo dzavo.
Kamakatarisa mberi, chamuchada kuita chii?
Chandinonyanyo kunzwa kuda kuita kubetsera vanhu vomuZimbabwe kunyanya vaya vanoshaya vaya. Ndakatotanga imwe nzira yekuita izvozvo ndokubhadharira nherera dzinosvika 36.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vatinogara tichikurukura navo pano pastudio 7 sachipanga mazano nenanzvi yezveupfumi. Nhasi vanga vari parunhare kuOhio natanonoka wande westudio 7 vachitaura nezveupenyu hwavo. Chirongwa chedu chemimanzi tine muimbi wemusambo wedendera Sulumani Chimbetu ari kurumbidzwa nevanhu vakawanda munyika mushure mekunga abatsira muimbi akaremara Tongai Greatman Gwaze wekumhangura kumashonaland west kuti aburitse damba refu rake rekutanga. Tongai naSulumani vakabva vaimba vose pane kambo kanetsa kanonzi pandakazvarwa kanotaura nezvematambudziko anosangana nevana vakaremara. Sulu anoti ane urongwa hwekuenda naTongai Gwaze kuBritain gore rinouya uko achanenge achiridza ari. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu aita hurukuro naSulumani.
Mukoma Sulu tiri kuona kuti pane kambo kamakaimba na mukoma Greatman Gwaze kanonzi pandakazvarwa kanetsa kari kutaurwa nevanhu vakawanda wanda munyika yose. Mukatudzo kuti zvakafamba sei kuti muzotsikise kambo akamesi?
Ndinotaka tele kuna na Greatman in 2017 kumangura. Pane some sports and music gala yakaitwa kumangura kizini. Kuna wandu kuno za Greatman. Saka akauya kwandiri ane CD rakanditipa. Ndisati ndatomboda kuti ndizwe kuti music yacho yakamira sei. Effort yandakangoona yekuti anga akwanise kuproduce CD. Ndakaona kuti mukomana uyu aida kunge achikuti akwanise kana kubatsirika kune zvaari kwanisa kuita izvozvo. Do but because but as we know Greatman brought away for Harare studio is cockpit no kwataka zvekwanza kuzvishanda kambeka.
Tirikuona kuti kambo kari kubata moyo ye vakawanda. Imiwo munonzwa sei nako kamba?
Kari kutungura makachingura kuti ndobata imunhu yacho iri bata. Kano zvakari kutaura zvekubata.
Makatsikisa riri damba refu here kana kuti kangori kambo aka kekutanga muchizoramba mushanda mese mberi zvinenge zvichifamba sei?
Damba refu riri kutaura
uyo anga ari muimbi wemusambo wedendera Sulumani Chimbetu ari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tiri mubishi kuti titewo hurukuro naTongai Gwaze. Rambai makateerera chirongwa chedu chemangwanani kuti muzonzwa hurukuro iyoyo. Nguva yedu yabva yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndoti muswere zvakanaka vateereri.
kuhizika.